Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 22, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutauriri weparamende Advocate Jacob Mudenda nhasi varatidza kusafara nemaitiro emakurukota ehurumende ayo asiri kuenda kuparamende kunopindura mibvunzo.
Tauya kuma 3 but tatadza kukwira pana pamabhazi ari kuya but pane pressure because vanhu vachinji vakumhanyira kumabhazi because makombi ari kudhura. Makombi atoedzera $4, $5.
Veruzhinji vonetseka zvitevera kushaikwa kwemafuta munyika uye kushaikwa kwemagetsi.
Takanyanya kusimbirira kuti tinge tichiwana magetsi edu kugwenya rekukariba nerekuhange. Asi pane dzimwe mhando dzemagetsi dzakafanana nesora anova ndiwo ava achipa iko zvino. Hatisina kunge tanyasa kupa chikamu chakakura.
Nyanzvi dzinoti Zimbabwe inofanira kusimbaradza kuwana magetsi anobva kuzuva. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri weparamende Advocate Jacob Mudenda nhasi varatidza kusafara nemaitiro emakurukota ehurumende ayo asiri kuenda kuparamende kunopindura mubvunzo kubva kunhengo dzedare reparamende vachiti nhasi chaiye vamhangara nyaya iyi kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vatore matano. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Pasi pemutemo weparamende, vatevedzeri vemutungamiri wenyika, makurukota ehurumende nevatevedzeri vavo vanofanira kuzivisa paramende kana vasingakwanisi kuenda kuparamende kunopindura mibvunzo nechitatu chega chega. Asi nhasi mudare mange muine makurukota maviri chete pamakurukota nevatevedzeri vavo vanodarika makumi mana. Vamudenda vati akandike kutanga kuti mudare muve nemakurukota mashoma kudai, uye vaudza munyori weparamende vaKenneth Chokuda kuti vataure nemunyori we dare makurukota vaMishek Svanda kuti vanzwe kuti makurukota aya ange ari kupi. Vamudenda vati vachamhangara nyaya iyi kumutungamiri wenyika nhasi chaiko.
Let me also advise the house that this has been the worst attendance.
Regai ndikuzivisai kuti akandike kutanga maminista akawanda kudai achitadza kuuya kuparamende, uye kana ndichinge ndanzwa zvichabva kuna mabharani weparamende ndichaudza mutungamiriri wenyika nhasi chaiko.
Sure that this is brought to the attention of His Excellency the President this afternoon.
Makurukota edzidzo yepasi nepamusoro vaPaul Mavhima navaAmon Murwira ndivo chete vange vari mudare paratanga basa. Mumiriri wemutare Central vaInnocent Gonese vati havasi kufara kuti vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi navaConstantine Chiwenga havasi kuuyawo kudare kuzopindura mibvunzo kubva kunhengo dzeparamende. Nyaya yekuti makurukota ehurumende pamwe nevatevedzeri vemutungamiri wenyika havasi kuenda kuparamende kunopindura mibvunzo yave nenguva ichiitika, izvo zvave kutsamwisa vakawanda mudare pamwe nemunyika. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti apo zvinhu zvakamira manyamamire nerongo munyika, makurukota ehurumende anofanira kupindura mibvunzo inobva kune veruzhinji. Vati vamunangagwa pachavo vanofanira kuona zvavangaite nevatevedzeri vavo nemakurukota avo.
Zvinokwanisa kubudirira sei kana vanhu vacho vasiri kuya kuparliament? Uye totarisira kuti isu semasangano akazvimirira ega ndakamirira platform for the development, ofunga kuti izvi zvakuitika izvi zvauda tikwanise kuwana tsanangudzo, zvakutoda kuti vamunangagwa chavo chavatipe tsanangudzo kuti izvi zviri kuitika. Kana tisina tsanangudzo inogutsa, isu semazimbabweans tisu tinofanira tiri recipients yeservice delivery yenyika, tisu zve tinofanira kunge tichibvunza izvi zvokufamba sei. Titaka kutorawo mamwe matanho ekuti tipe hurumende pressure.
Zvichakadai, nhengo dzeparamende dzakawanda dzange dzichida kuziva kuti sei hurumende yakakwidza mutengo wepeturu nedhiziri isina kunzwawo pfungwa dzavo. Vaamasango Matambanadzo vanomirira Kwekwe Central vati pari zvino havana zvekutaura apo vanobvunzwa nevanhu nezvenyaya iyi nekuti havana zvavakaudzwa.
Iko zvino hakuna MP ari kusimudza musoro musitutu. Tiri kubvunza unzi chii chitakuita sezvino tinounganira zvinhu zvemangamanga muno? Ndezvai, Mr. Speaker, se panze hapasi kufambika apa. Ukambofamba so minister sesizo vamwe kusvipa kuti aonekwa ma MP chii chiri kuitika? Chii chiri kuitika? Vanhu vakuira pamusoro pemabhazi, vari kufamba pamusoro pemabhazi mukipakeri yebhazi nekuti bhazi rachipa.
Asi gurukota rezvemutemo pamwe neparamende vaziyambi ziyambi avo vazouya kudare pave paya vati nhengo dzeparamende dzichawana mukana wekubvunza gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi mangwana mushure mokunge vatura mashoko pamusoro pemutengo wepeturu nedhiziri pamwe nematanho ari kutorwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi. Mumiriri weNorton Vatemba Muliswa vati dai zvaibvira nhengo dzeparamende dzinofanira kupiwa garaji radzinonwa peturu nedhiziri vachiti vave kupedza nguva vari mimitsetse pamagaraji, izvo zvave kuvatadzisa kuita basa ravo. Vamudhenda vati nyaya iyi nedzimwe dzataurwa navamuliswa dzichazeyiwa pamusangano wekomiti inoona nezvekufambiswa kwebasa yeStanding Rules and Orders Committee mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vakawanda vanoti mabhazi eZupco ayo ane mutengo wakaderera mashoma zvakanyanya, izvo zviri kuita kuti vapedze nguva refu vakamirira mabhazi aya, ukuwo madzimai achiti ari kutadza kukwira mabhazi aya sezvo pari kushandiswa chisimba mukupinda mubhazi. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Zviteshi zvemabhazi kucharge office nekuCopacabana kwanga kuine mitsetse mirefu, ukuwo vanhu vachimhanyidzana vasingatevedzeri mitsetse. Amai Rosemary Maunga vaudza Studio 7 kuti vanga vachitadza kukwira bhazi sezvo vanga vaine mwana ari kumusana. Amai Maunga vati mabhazi eZupco mashoma panguva iyo vanhu vazhinji vari kuda kushandisa sezvo akachipa.
Aiwa, hapasi kumbopindika mai mwana nemwana anotofa puresha, vanhu vakawandisa zvisingamboiti. Ah, totoda mabhazi ngaawedzerwa awande bhozi mashoma. Nemwana unotoda seuchauraya mwana uri pakipa pa. Vakashinga ndo vanotopinda maiwara, kwete kuti isusi nevana hazvikutonetsi.
Mumwe mukweguru vaStanley Mushava avo vanga vari pacharge office vakamirira kuenda kwamakoni vati vanga vamira kwenguva inopfuura awa rimwe chete. Vamushava vati vanga vaine tarisiro yekuti semukweguri vachangonzi pindai mubhazi, asi izvi hazvina kuitika.
Ndauya pana apa nemhaka yekuti onai ndakamira ndiri kumberi, ini ndamova 64 years. Haude kufoti kuti vari kukwidza vacho vanondikonsidha kuti semudhara mukiu mune puresha iripo, pamwe vanongonditiwo mudhara pindaiwo kwokutanga. Ndokusaka ndauya, ende kubasa kwacho ndatokasika kuuya ndichiitirawo kuti Zimbabwe kana kusimuka doka pamwe handizvo.
Mabhazi eZupco ari kuita masenzi makumi manomwe nemashanu emari yemaRTGS kuenda kuchitungisa kwamakoni, uko vemakombi vanga vachibhadharisa mari iri pakati pemadhora maviri kusvika madhora mana emaRTGS. Amai Lucia Chitsaka vaudzawo Studio 7 kuti kunyange hazvo vari kumirira mabhazi kwenguva ndefu vari kutsungirira sezvo vasina mari yekuti vakwire makombi.
Tauya kuma3 but tatadza kukwira panapa mabhazi ari kuya, but pane pressure because vanhu vachinji vakumhanyira kumabhazi because makombi ari kudhura. Makombi ari kuedzera $4 $5 yakatochipa pamwe ndinenge toti $3 kana $3.50.
Kondakita weimwe yemakombi anoenda kuchitungwiza vaLazarus Mangezi vaudza Studio 7 kuti chinangwa chavo chekukwidza mari dzekufambisa hachisi chekurwadzisa veruzhinji, asi kuti vakwanise kuramba vari mubhizimusi sezvo mari yedhiziri yakakwira.
fuel is about $2.50 in our fuel. Could you balance it with fuel? It's $4.98. Animal. Sizes of Zamogu to balance with $2.50. One two was a tango 1 liter of fuel.
Kurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vari kutarisirwa kuzotsanangura nyaya dzemafuta mudare reparamende mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Bato guru rinopikisa RMDC rinoti hurumende inofanira kuregazva chose kushandisa mari yemabond notes yotambirisa vanhu nedhora rekuAmerica sezvo zvinhu zvaramba zvakaita manyama amire nerongo. Hurumende pasina kana zano rekuti ingagadzirisa sei zviri kunetsa. Bato RMDC rinoti nyaya yekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari ichapa kuti mitengo yezvinhu zvose itange kukwira zvakare. Bato irinotiwo zvekuda kushandisa mabhazi eZupco hazvisi kushanda pachitariswa bowa-bowa rakaitika nezuro nanhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume.
Vanhu voshaya zvokuita, vanhu vapererwa kumagumo, matongero avo ari kuvava segavakava. Fuela ichawanikwi, chikafu hachisi kuwanikwa, vanhu vari kutadza kuenda kumabasa. Hakuchina kana ari kumbonzwisisa kuti izvi zviri kuita sei. Kwava kutonga kwengozi chaiko chaiko, vanhu voshaya kuti munhu akatumwa here kuzoshungurudza ruzhinji rweZimbabwe kana kuti vari kuda kutonga nyika. Vari kungotyidzira vanhu vese kuti aiwa musatiita chakati, musaita chakati. Nokungosunga civic society organization nekuchidzira munhu wese ari kusosonewa nekuvaviwa negavakava ravaisa munyika umu rekushatisa magariro evanhu veZimbabwe.
Semaonero enyu, dambudziko iri ringagadziriswa sei kurerutsirawo vashandi?
Kurerutsira vashandi ndiyo nyaya yatakataura, kuti hamungatori munhu akonzeresa ronda kuti ange achigadzirisa ronda racho. Haungatori sanu kuti urape miti. ZANU-PF ndoo vanhu vakakonzeresa kurwadziwa kwevanhu, ndoo vakakonzeresa kuti nyika isvike pairi apa. Vega havakwanisi kunge vachigadzirisa nyika iyi. Toda kuti tiite nhaurirano yakataurwa naPresident wedu Advocate Nelson Chamisa. Tikagara pasi tikataurirana, ndoo kuti titaure nyaya yeupfumi hwenyika, totaura nyaya yekuwirirana kwedu nedzimwe nyika dzepasi rese jekerere. Then ndoo kuti zvinge zvichifamba zvakanaka. Iyi yavaiti dialogu kana gungano ravakaita, kubva zvavariita zvinhu zvabva zvatoshatisisa, nokuti gungano ravo ranga riri renhema, gungano ravo ranga riri revanhu vasina basa. MuDBC akaenda kundotaura nevanhu vasina mombe kuti vange vachinge vachigadzirisa dhibha.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza, avo vanoti hurumende iri kuziva kuti vashandi vaomerwa.
Chitemo ichocho chiri kunzwikwa. Tangomirira muridzi wemari womuchengeti, kwete muridzi, kuti tigare pasi. Zvechokwadi zviri kurwadza kuti mitengo iri kuramba ichingokwira asi mari isina kuwedzerwa. Takati wedzerei January to March, as you remember, nekushilling allowance tichizopazve 400 million kumativo 7, but the prices have continued to go up, so we are thinking of reviewing it, but the decision has to be made through consultation with the Minister of Finance.
Saka matotanga here kutaura namuzvinafundo Mutuli Ncube nezvenyaya?
Izvo zvatatatanga, but nekuti havapo, but that's not the reason. Tichikuda kuti titange tanyatso zvinoendaka through tine maforums emadiscussion kumacivil servants, tine joint national negotiating forum.
Saka muri kutarisira kuti vashandi havanenge vanzwa kuti vari kuwedzerwa mari mumwedzi upi?
Hama kundibvunza izvozvo zvatisati tataura. Handisindatandataura nevaridzi vehongu. Saka ndikakupai mwedzi right now, ini ndisina kubata homwe. It will be unfair. Let me get back to you when I've got the right information and the right timeline.
Kova mwangu wakuti aiwa takuda kuramwa mabasa nekuti zvinhu zvinenge zvaoma.
Yeah, zvechokwadi zviri kurwadza. Asi dai vanga vachida kuti timbotaure nani. Kuti zvinhu zvese kana kunyangwe mumba unongokurudzi kuramwa musina kumbotaure nani. Kana varamwa tisina kutaura zvozoita sei. Handiti vana ndo vanosafa.
Gurukota rinoona nezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Zvichakadaro Dr. Nzenza nhasi vapuwa gwaro remafambisirwo emari nemabasa kukambani yeNational Social Security Authority kana kuti NASA, vakavimbisa kuti vose vasina kufambisa mari dzekambani zvakanaka vachaendeswa kumatare edzimhosva. Vati vari kushanda nemagweta kuti vaone kuti vofambira mberi sei nenyaya iyi. Vashandi vava nemakore akawanda vachiti havasi kufara nemabatirwo emari dzavanenge vaendesa kusangano iri. Paine mashoko ekuti mari inosvika zana remamiriyoni yainge yasungirirwa pagumbo rengwe sezvo yakaiswa mumakambani akabva avharwa uye kutenga midziyo nemari iri pamusorosoro. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvemitemo muSouth Africa rinoti vaive gurukota reMozambique vachaiswa mumaoko enyika yavo yeMozambique, kwete kupiwa kuAmerica sechikumbiro chevakuru vehurumende yeAmerica kuti vatarisane nemhosva dzavari kupomerwa dzekuve nechekuita neuori pamari yechikwereti uo wakaparadza upfumi hwenyika yeMozambique. Mutauriri wedare reCongress muAmerica amai Nancy Pelosi nasi vati nengo dzeparamende dzebato remaDemocratic Party dzinofunga kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump vane chavari kuvanza chete mukuramba kwavo kushanda neparamende mukuferefetwa kwemabhizimisi avo. Vanotiwo imwe nyaya ndezvipomerwa zvekuti vakakanganisa mashandiro emutemo kuburikidza nekuedza kwavo kumisa kuferefetwa kweRussia mukupindira kwainonzi yakaita musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica muna 2016. Svondo rapera, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabvisa pabasa rekuva gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vachisa vaFortune Chasi mushure mekunge zvinhu zvaita manyamamire nerongo munyaya dzemagetsi nemafuta ekufambisa dzimotokari. Asi kuchinja makurukota uku kungabatsira here kugadzirisa zvinhu mubazi iri zvikuru panyaya yemagetsi? Mutoreri wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
VaFortune Chasi vanoti hurumende iri mugwara rekuvandudza zvinhu kuti dambudziko remagetsi rigadziriswe.
Sekuziva kwamuri kuita mvura yekukariba iri kunzi iri kudzikira, nyaya tiri kuongorora. Takuda kuti tishande zvakasimbarara kuti tigadzire mamwe magetsi asingade mvura akaita sesola. Zvakare kunana Osborne tikutarisa kuti basa raida kuitwa ipapo kuti pange pachiiswa zvimwe zvinoitira kuti tigadzire magetsi akati takutarisa izvozvo futi kuti tiite kuti zviitwe nekukurumidza.
Asi izvi hazvisi nyore nekuti muZimbabwe magara mune dambudziko rekuti vanhu vanodarika zvikamu 60 nemumwe kubva muzana vanoshandisa huni. Kwemakore 20 apfuura Zimbabwe yakanga ichikundikana kuwana magetsi anoikwanira zvichikonzerwa nekusagadzirwa magwenya matsva kana kutengerwa zvinhu zvitsva pane aripo. Izvi zviri kuita kuti Zimbabwe itenge magetsi akawanda kubva kuSouth Africa, Mozambique, Democratic Republic of Congo, Namibia neZambia. Magetsi aya anobatsira kuwedzera pana anogaiwa munyika kunzvimbo dzakaita seKariba inoshandisa mvura, Hwange, Munyati, Harare neBlawayo Thermal Power Stations anoshandisa marasha, uye Dema inoshandisa mafuta edhiziri. Nyika dzaimbotengesera Zimbabwe magetsi dzave kuramba kuita izvi nenyaya yezvikwereti uye dzave kuti dzinoda kutanga dzabhadharwa. Mutauriri wezesa vaFulad Gwasira vanoti kunyange hazvo nyika ine chikwereti ichi handicho chikonzero chiri kuita kuti magetsi anetse munyika.
Saizvozvo kambani yezesa ine chikwereti chainacho chinosvika iye kwa 80 million. Saka chikwereti chekuti chiri under control, chikwereti chiri kubhadharwa. Kumira kwatinoita ndekukomataura kwekuti sesi yakambomira kuimpota magetsi. Izvi zvakakonzera nekuti ndofunga vanoverenga mapepa nhava vanoziva kuti kusouth Africa for instance vane dambudziko remagetsi rakafanana neratinaro.
Vanotungamirira mabasa ehurumende mudare reparamende vaziyambi ziyambi vakaudza dare iri kuti Zimbabwe inoda kuvaka rimwe gwenya pedyo nedhamu rekabhora Basa kuMozambiki. Mamwe matunhu akaita seMasvingo ayo ane madhamu makuru anotiwo anokwanisa kubatsira mukuwedzera magetsi munyika. Mudzviti mukuru muMasvingo vafungai mbetsa vanoti hurumende ine huronga kugadzira magwenya emagetsi.
Pakaiswa mafalvu nemageti ekuti mvura iri kubva mutugu mukosi ikwanise kuti iite magetsi achange achipfuura 14 megawatt. Tiriki inewo possibility yekuti iite magetsi anogona kutibatsira isu zvimuno muMasvingo. Manyuchi ine zvakare potential yekuita patori nemainvestors akambouya achitarisa ari kubva kuSouth Africa.
Vahambetsa vakaenderera mberi vachiti hurumende yakawana kambani yekugermany inonzi Drog Energy inoda kugadzira rimwe gwenya remagetsi. Nyanzvi mumhando dzezvemoto dzinotiwo Zimbabwe inokwanisa kushandisa sewage kugadzira magetsi anozivikanwa nekuti biogas. Kanzuri yeHarare ine huronga hwebiomethane. Meya weHarare vaEbert Gomba vanotsanangura nezvehurongwa uhu.
Takaisa nyaya yacho ku procurement unit yesitovharare kuti iite matenders. Hurongo hati kusindidzira kuti hunogona kutipa mumwe mukana wekutsvaga mari kusitovharare. Tiri kuongorora nyaya yekugadzira magetsi, but tiri kuongorora zvenyaya yekugadzira yekuexpanda infrastructure. Tobatanidza magetsi neorganic fertilizer. So infrastructure yedu iripo yefero yacho necobra nemasuwa ponzi ari kunana mabrain. Saka izvozvo ndo zviripo. Saka chinenge chakudiwa munhu ane mari yekuseta up equipment netechnology inodika kugadzirisa zvinhu zvamamuchirevo.
Vamwe vanoti hurumende inofanira kugadzirisa magwanya emarasha kuhwange, asi bhodhi rehwange rinoti mugodhi weJK Eopit wave nemarasha mashoma zvekuti vave kuda kupiwa dzimwe nzvimbo dzekuchera. Hwange yagarawo yave kutatarika kugadzira magetsi akawanda nezvikonzero zvakawanda zvairi kupa. Zimbabwe inogaya magetsi anosvika mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe 960 megawatts pazuva, asi ichida anosvika zviuru zviviri nezana rimwe chete kana kuti 2100 megawatts. Asi huwandi uhu hwadzikira zvakanyanya nemamiriro ekunze nekutadza kufambiswa kwemabasa zvakanaka. Zimbabwe sedzimwe nyika dzemuAfrica inokwanisa kushandisa simba rezuva uye mhepo kana kuti wind energy mukugaya magetsi. Mukuru mukambani yezonfu energy inogadzira magetsi ezuva vawilliam ponela vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe isimbaradze kushandiswa kwezuva.
Hatidambudziko guru redu nderekuti takanyanya kusimbirira kuti tinge tichiwana magetsi edu kugwenya rekukariba nerukuhwange, asi pane dzimwe mhando dzemagetsi dzakafanana nesora anova ndiwo ava achipa iko zvino. Hatisina kunge tanyasa kupa chikamu chakakura kuti tinge tichitora magetsi kubva kune izvozvo.
Zviri pachena kuti Zimbabwe ikasagadzirisa hurongwa hwekugadzira magwenya matsva emagetsi anoshandisa zuva kana mvura nesiweji, nyika inoguma yave gwenga vanhu vachitema miti. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kukurudzira hurumende kuti igadzirise nekukasika matambudziko atarisana nenyika, zvichiti matambudziko aya ave kuzviita kuti zviwedzere kuremerwa nemutoro wekuchengeta hama neshamwari kumusha. Mumwe wevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kuti kusagadzikana kwezvinhu kumusha kwave kuvaomera ndiamai Chenai Moyo Mutambasere, avo vari kuBritain. Amai Mutambasere vanoti chave kuremedza vakawanda vari kunze kwenyika inyaya yekuti havachatarisirwa kungobatsira hama neshamwari dzavo chete, asiwo kubatsira veruzhinji kuburikidza nekubatsira mukutsvagwa kwezvinhu zvakawanda zvinosanganisira mishonga yekushandisa muzvipatara zvinorapa veruzhinji. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinoona kuti zvinhu zviri kuitika iko zvino ndizvo zvinhu zvatakagara tichitya kuti tichazosvika pakadai, pekuti makwiriro ari kuita mutengo wezvinhu hachaiti asvika pakuti zvinhu zvaoma zvinhu zviri kukwira masalari ese evanhu vari kuZimbabwe neevanhu even isusu vacho tiri mudiaspora income yakangofanana asi mutengo uchikwira tinoona kuti even nyangwe marates zvinhu zvacho zviri kungochinja chinja every day dzatova tsoro dziri kuZimbabwe zvakatooma
saka imi matambudziko aya ari kukubatawo sei sechizvarwa chezimbabwe chiri kunze kwenyika
zvazviri kuita iko zvino hanzi munoona kuti hama dzakawanda dziri kuZimbabwe maincome avo haasi kuwedzera tava kudzokera kunguva iyai yekuti vanhu vese vatarisira kuti vanhu vari kudiaspora ndo vachava vachachengeta vanhu vari kumusha nekuti iko zvino kudai hapana achakwanisa kumusha vanhu maincome avo haasi kuwedzera saka hapana munhu ari kukwanisa kuafoda zvinhu zviri basic kana ivo vanenge vachidaenda kuzvipatara kana kuti vari kutsvaga mishonga kana kuti iko zvino unoti wakavhura foni yako kudai uchawana zvichemo ngatiti zvabva kuhama asi kune mamwe ari manational crisis musi unoyi takatirwa nyaya yekuti kubhindura kuenda kwakaita magetsi vanga vasina fuel vari kutsvagawo rubatsiro kubhindura hospital saka apa unoona kuti even vanhu vekudiaspora vanhu vaimbokwanisa kuti okay ngatibatanidzei tibatsire community tibatsire kana kuti section yekwaunobva hazvichagoneki iko zvino nekuti unombotanga waita sei wambobatsira vehama vari padhuze vari kunetseka kuwana mabasic things kubhadhara maschool fees kutenga kana mauniform kutenga kana mishonga inodiwa kana kubhadhara mari yekuenda kuchipatara kana iyo yetransport yekuti munhu asvike kuchipatara mari idzodzo dziri kutarisirwa kuti dzichabva kuvanhu vari kudiaspora asi at the same time kudiaspora muri kuona kuti zvinhuwo zviri kuramba zvichiwedzerawo kuoma panyaya yekuti kana takatarisa muno muuk tiri kuona kuti immigration iri kutaura kuti kune hostile environment handiti vanhu kushanda kwava kunetsa kuti vanhu vawane mabasa iwayo saka hei haiko zvino zvinhu zvazochioma manje kuti uve chizvarwa chezimbabwe whether uri kudiaspora kana kuti uri kutsva urimo muzimbabwe machona zvinhu zvagozha
izvi zvamungakurudzira kuti zviitwe kuti zvinhu zvigadzikane muzimbabwe
tinofanira kunzwisisa kuti zvinhu zvichinje zvishanduke muzimbabwe kunodiwa mapolitical reforms so responsibility yandingapa kuvanhu vese vanozvitiwo zvizvarwa zvemuzimbabwe kuti ngatibatanei tione kuti mapolitical reforms ari kudiwa aya aitwa
tinotenda zvikuru chizvarwa chezimbabwe maichenai mwoyo mutambanashe vachitaura najonga vari kubritain zvichakadaro varwiri vekodzero dzevanhu vashanu vakasungwa mushure mekupinda musangano wezvekodzero dzevanhu kumaldives vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende yavaemarson munangagwa mutori wedu wenhau thomas chiripasi anoti panyaya inotevera
hurumende yati vasungwa vashanu avo vanoti vatatenda mombeyarara vesangano recitizens manifesto vagamuchirai mukura vesangano recommunity tolerance reconciliation and development vanyasha frank mpahlo vetransparency international zimbabwe vageorge makoni vecenter for community development in zimbabwe namuzvare farirai gumbonzvanda vesangano rerosaria memorial trust vakaronga zvekupidigura hurumende kumusangano wavakapinda kumaldives wakarongwa nesangano rinoshanda rakazvimirira rekuserbia rinodaidzwa kuti center for applied non-violent action and strategies kana kuti canvas hurumende yatiwo vasungwa ava vakadzidziswa zvekushandisa pfuti diki pamwe nezvekupidigura hurumende vashanda nevamwe vavo vayati vachiri kutsvagwa nemapurisa muchuchisi wenyaya iyi vacharles muchemwa vatiwo vasungwa ava vakadzidziswa nzira dzekukurudzira veruzhinji kuti vanopandukira hurumende sei uye nzira dzekutizana dzokusungwa mukuratidzira pamwe nekuita zvechitororo asi rimwe remagweta evasungwa ava muzvare jesi majome vasvitsa chikumbiro kudare chekuti nyaya iyi iraswe vachiti vasungwa ava havana mhosva yavakapara uye vati vasungwa ava vakatyorerwa kodzero dzavo pavakasungwa vachipa humbo hwavo kudare vamombeyarara vati vakatyisidzirwa zvakakomba nemapurisa uye havana kuudzwa chikonzero chekusungwa kwavo pavakasungwa sezvinotaurwa nebumbiro remitemo vamakoni vatiwo vakamanikidzwawo kuvhura nharembozha dzavo nemakombiyuta avo vese mapurisa asina matsamba ekuita izvi sezvakatarwa mumurau vasungwa vese ava vatiwo vakarariswa mumatirongo akasiyana-siyana aive nerima uye ane zvimbuzi zvakange zvakapfachukira tsvina yevanhu neweti
Tinotenda zvikuru Thomas chiri pasi vateereri musakanganochi palive talk tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika kubatsira vari kumusha. Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeisindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlazi mashumi mabili lambili kunkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
namhla ngithe ngifuna ukuthenga idrink yabantwana, ngithole ibhalwe 2 US kodwa ngamabhondi 15. Kwani mina ngihola i-RTGS, ngihola amabhondi, vele akusathengeka akusaphileki. So ngathiwa vele kuyalungisiswa khonokho ngoba vele sakhona sesingasadli.
Ukwanda kwemali za kwamanye amazwe ezisetshenziswa eZimbabwe sokudala ukuba abantu babhekane lenhlupho zentengo ezijiyeneyo ezitolo.
Njengenhlanganiso sikhathazekile kakhulu ngosizi oluzalethwa yokukhwela kwentengo yamafutha ezimota, ngokuba ngemva kwalokho kuyalandela ukukhwela kwentengo yakho konke kulethe usizi phakathi kwabantu, kuyagcina kukhwelela i-school fees, kukhwelela nezempilo, la yonke into kuzaba nzima kakhulu.
Abezimota ezithwala uZulu koBulawayo bagcine besenza besebenza lamuhla loba bebethe bazakhalala umsebenzi betshengisela phezu kobunzima ababhekana labo ngenxa yokonakala komnotho. Umkhokheli webandla elibusayo lakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, usekhethwe ukuba ngumongameli wakulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukwanda kwemali za kwamanye amazwe ezisetshenziswa eZimbabwe sokudala ukuthi abantu babhekane lenhlupho zentengo ezijiyeneyo ezitolo. Abasebenzisa imali yohlobo lwama-RTGS dollars bagcina bethenga ngentengo ephezulu ngoba ezinye izimali ezifana ledola leMelika zilesi sindo esiphezulu. Kubika uGibson Bebe.
Imali yohlobo lwama-RTGS iqhubeka isehla isisindo okwethusayo nxa iqathaniswa lezinye imali osokubangele ukuthi osomabhizimusi bagcine bethengisa impahla ngedola leMelika. Kodwa udubo olubhekane leningi labantu elizweni ukuthi lihola ngama-RTGS osokusenza bengenelisa intengo efunwa ngabezitolo. Unkosikazi Faith Mzila uthi ukwa kwesisindo sedola le-RTGS sokubhidlize iholo lakhe.
Namhla ngithe ngifuna ukuthenga idrink yabantwana, ngithole ibhalwe 2 US kodwa ngamabhondi 15. Kwani mina ngihola i-RTGS, ngihola amabhondi, vele akusathengeka akusaphileki. So ngathiwa vele kuyalungisiswa khonokho ngoba vele sakhona sesingasadli, sesingasathengi vele lokudla kwakhona ngoba akusathengeki ngamabhondi.
Okugcizelelwe ngosomabhizimusi labo abathi leyo mpahla bayithenga kwamanye amazwe ngemali yaphandle osokubabamba ngamandla ukuthi labo bathengise ngemali yohlobo abathenga ngayo. Umnumzana Thulani Nkomo, yena othengisa umakhalekhukhwini eHarare, uthi ukuze enelise ukuyathenga umakhalekhukhwini kwele South Africa kuzafanele ayathengise ngerandi loba idola leMelika.
Izinto esizithengayo sizithenga phandle ngemali yaphandle kwelizwe. Nxa ubuya ke lapha ukuthi uthengise lezo zinto, suthola ukuthi sokufanele ucharge ngemali yala imali engesela ivalue nxa kuqathaniswa le mali yaphandle kwelizwe. Okutsho ukuthi ke nxa usenza ibhizimusi uyabusenza ibhizimusi kodwa sulahlekelwe already ngoba imali yakho kayihambelani le value yemali othenge ngayo phandle kwelizwe.
Kodwa abanye bathi uhulumende sokumele athathe isinqumo sokukhipha imali zonke achiye eyodwa ezasebenza elizweni ukuze lokhu kugwenxanya kwentengo kuphele. Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors Association umnumzana Mike Ondiweni uthe kungcono ukuthi ilizwe lisebenzise irandi lakwele South Africa ngoba iningi lempahla ezitolo ivela kulelo lizwe.
Abantu abasebenza ngokuthengisa abaningi abatholi imali evela phandle kwelizwe. Ngokunjalo ke ama-wholesalers abawodwa kwanento zabo sebethola amaphrayizi amathathu ngenxa yokuthiwa ubhadala ngerandi nge-US kumbe nge-RTGS. Nxa kuyi-RTGS ngokulibhondi iphrayizi yakhona iyabe ncane idlula ncane nge-30% more kumbe 40% more, sometimes even 50% more. Thina sihlangana ukuthi ngabe uhulumende nje uyavuma ukuthi ibhondi alisebenzi, i-RTGS ayisebenzi, kusetshenziswa imali maybe e-South Africa irandi kuse kube ngcono sekungathi yimali eyisebenzayo elizweni.
Idola linye le-Melika selithengwa ngamadola ayisikhombisa RTGS, 1 US dollar to 7 RTGS emkambo wabosiphatheleni oyiwo osomabhizinisi abaningi asebethenga khona imali yaphandle kwelizwe. Kodwa umkambo wamabhanga owasungulwa nguhulumende ukuze amakampani athengiselane imali yaphandle owe-interbank foreign exchange market uyehluleka ukusebenza kuhle ngowamakampani engazimiselanga ukuthengiselana kuwo. Idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola amathathu lamahlanu ama-RTGS emkambo webhanga okwenza lihlale lingatholakali kulowo mkambo kodwa kubo siphatheleni. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Andile Mafu uthi isiqathaniso zedola leMelika le-RTGS u-interbank market sincinyane kakhulu, ngakho-ke akula nkampani ezafuna ukuthengisa imali emkambolo ngoba inzuzo encane.
Ukuze i-interbank market isebenze kufanele uhulumende ayenze i-interbank market isebenze ngendlela ecacayo, isebenze ngendlela esegcekeni ukuthi sabe sibona ukuthi yiphi inkampani ethengise imali, yiphi inkampani ethengayo njalo leyo mali. I-rate ye-1:3.5 ye-interbank market ayitshengiseli sibili isimo esikhona elizweni.
Ngomvulo ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lethule umbiko othi selifake izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola eMelika, i-500 million emkambo we-interbank market ngenhloso yokwengezela imali enganikwa amankampani eZimbabwe imali yakwamanye amazwe yokuthi athenge impahla kanye namafutha ezimota. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Abemichova kobulawayo bagcine besebenza lamhlanje lobanje bebethe bazakhalala umsebenzi betshengisela phezu kobunzima ababhekane labo ngenxa yokonakala komnotho okuqhubekayo. Ngakolunye uhlangothi intengo yezinto isikhwelile kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota izolo. Kubika ubathabile Masuku.
Intengo yamafutha ezimota ikhuphukile njalo kwaqansa intengo yokudla osekuchiye uzulu weZimbabwe edidekile engazi ukuba ikusasa ibaphatheleni njalo. Iningi likhala ngokuthi ngabe uhulumende uyangenela ngoba sebephila nzima. Umnumzana Aklas Moyo isiphathamandla senhlanganiso yemota ezithwala abantu eyeChova Mbayiwa uthi ubuhlungu okwenziwa nguhulumende ukukhuphula intengo yamafutha ezimota.
Akulanto esingayenza ngoba nxa ikhwelile, but okubuhlungu kithi ukuthi abe sesiyathatha amabhasi eHarare ezeChova la. Inisithi amabhasi ahambe ngasenze khona ngale Harare awakuthendi athi ngosuku kube ngathi thina lapha silamabhasi amanye awethu.
Umnumzana Efort Ncube ongumcebisi wenhlanganiso emele amalungelo abathengi National Consumer Rights Association uthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kuzakwenza ukuba intengo yempahla lokudla iqonge kugcine sokusilela elizweni.
Sikhathazekile kakhulu ngosizi oluzalethwa yokukhwela kwentengo yamafutha ezimota, ngokuba ngemva kwalokho kuyalandela ukukhwela kwentengo yakho konke, kulethe usizi phakathi kwabantu, kuyagcina kukhwelela school fees, kukhwelela lezempilo, la yonke into kuzaba nzima kakhulu, ukudla kuzaswelakala.
Umnumzana Mpilo Ncube ongumtshayeli wamakhombi koBulawayo uthi abasakwazi ukuthi baphile njani ngoba iningi liphila ngokutshayela amakhombi ngokuswelakala komsebenzi.
Thina singabantu bamakhombi, like mina now right in Chova, iCardi Park town, ngisebenzisa 30 liters per day of diesel and the distance yami is 24 kilometers to and fro. Okwamanje kathesi akula diesel akhona, nanka lamabhasi sehlisiwe sekuthiwa 50 cents. So angazi ukuthi thina vele bamakhombi ukuthi simele senze nabe sicharge $1.50 and right now isikhwelile from $3.25 to $4.94 per liter. So angazi ukuthi thina igovernment isikhayelela njani ukuthi kathi thina vele sizaphila njani ma ikhweza kangako isiphezulu kwakhona ibisifaka uzupho we 50 cents. Right now in Bulawayo kathesi 3 quarters of Bulawayo we are combi operators. And operator abantu laba abakade amakhombisi bachayisa most vele kwesikhathi ebusuku.
Umnumzana Mlungisi Thebe ongumtshayeli uthi le yindlela yokuthi amakhombi akhitshwe emgwaqweni.
Abantu laba vele bona vele bafufeza out amakhombi vele ngoba ngendlela bona abayenza ngakhona nje angeza konwehlise ukhwezi fuel. Ifuel sikhwelile kodwa amaprice amabhasi aphinda yehle futhi ngoba test nxa singathi dola kumbe $1.50 thina kuyabe kungasebe singabhenefithi lutho ngoba kuhambelana iprice yekhombi neprice yefuel.
Umnumzana Philani Sithole ongumhlali wakoBulawayo uthi uhulumende kumele avume ukuthi useyehlulekile.
Into ziyabheda le government isisifeyilile le.
Fair.
Ya, fair. Into zonke mina njengami civil servant akulanto esengikhona ukuyithenga. Imazowe 50 pound umthova $2 so insebenzelani manje.
Abantu bakwele Zimbabwe balokudana kakhulu ngalokho osekusenzakala ukuba intengo yakho konke ikhuphuka malanga onke laloba uhulumende engasoze avume ukuthi nguye obangela ukukhutshulwa kwentengo yempahla lokudla. Kusobala kumuntu wonke ukuthi angavele akhweze intengo yamafutha ezimota, intengo yezinye impahla lokudla ihle iqanise ngokufanayo. Iningi likhalaza kuhulumende ukuba angenele ngoba isimo singasihle. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ikusasa leZimbabwe liya lisiba buvilibana ngenxa yokutshabalala komnotho welizwe. Injalo abantu abanengi bathi lonke ithemba ababalalo ekususweni kukamnumzana Robert Mugabe embusweni seliphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja. Bathi kulokuba phakathi komhlane lembeleko ababekuloyisa sebezithola bephakathi kwelitshe lembokodo. Naku intengo yezinto esitolo ikhwela nje mahlayana, kanti lo hulumende wezanu PF laye ukhanya engazi lokuthi ebambe ngapi. UZulu ubhekane injalo lokusilela kwamandla kaGetsi osokubangele ukuvalwa kwawo okwamahola alichumi ngelanga. Ekuhluthuneni intambo zombuso ngo-2017 ibutho lachothoza uhulumende kamongameli Mugabe lisithi wayesebulele umnotho esehluleka njalo ukuthuthukisa impilo kaZulu. Kodwa abaningi bathi akukho osokuguqukile. Siyexhume incwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Denise Zulu Macaphulana. Saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngobunzima uZulu weZimbabwe abhekane labo.
Indaba yeZimbabwe ayifihlwanga kangako baba. Ikubola kwepolitiki, ukubola kombusa kahle, lokuphuhluka nje kwamasiko lendlela ilizwe labantu abaphethe ngakhona ngoba ukuzizwe libe le mali libe lempilo kumele ama investors abasomabusiness nabanye ama donors nabanye abaphethe imali babe nethemba embusweni njalo babe nethemba ukuthi imali abangayingenisa ingaphathwa kahle lokuthi abalakho inotho yabo ayisoze ihluthunwe ayisoze isetshenziswe ngomgunyathi ngakho ilizwe laseZimbabwe alisathembakalanga kwamanye amazwe kubo somabhizinisi bakwamanye amazwe labantu abayiba baphethe izintambo zomnotho emhlabeni yikho okwenza kube lokukhayela kwemali lokukhayela kwempilo yonke nje ebantwini ngakutsho masibekile
uThamisa uthi nguye olesisombululo kudaba lweZimbabwe lolu njalo umnankagwa nxa efuna izinto zilunge kumele ahlale phansi bakhulumisane alubana kuthe kwenzeka lokhu kunganceda yini
kungasuka kube liphutha ukuthi athi yena njengaye yedwa ubaba uThamisa nguye ophethe izihluthulelo nezikhiye zokuthi kulunge ezweni abantu abaphethe izihluthulelo ngabantu beZimbabwe bonke usapho jikelele ayikho inkokheli eyodwa engathi yiyo ephethe izihluthulelo ithemba lisebantwini iqiniso lisebantwini njalo abantu abadinga impilo ngabantu abasebantwini njengezisebenzi zabantu ye ubaba uThamisa laye umnankagwa kumele bahlale phansi bakhulumisane babonisane ukuthi bengenza njani ukuthi amandla abuyele ebantwini beZimbabwe njalo abomhlaba wonke babe lethemba ezweni leZimbabwe umnotho ubuye lebantwini akumelanga siphinde silenze iphutha lokuvumela inkokheli eyodwa njengomgabe owayesenza ukuthi yiyo esingumdali yiyo esiphethe izikhiye zezulu nxa ithe yazonda kuyalanjwa nxa ithe yathaba kuyadliwa akumelanga laye ubaba uThamisa bamvumele abamlandelayo eziphatha kanjalo ukuthi sekunguye ophethe izikhiye zezulu nezempilo nguye osebambe umphimbo womoya wokuphefumula kwesizwe akumelanga kube lo muntu oyedwa kumbukuliphi bandla ophiwa amandla ngangalawo kodwa eqinisweni kabakhulumisane abakhokhela amabandla ombusazwe ukwenzela ukuthi ilizwe lithembeke abaphethe umnotho baze lawo abantu baphefumule njalo
akhona yini amasalamusi obona esenzakala kusikhatshana esilandelayo umumo usibanganeno kumbe sizaqhubeka sitshona phansi edakeni njengelizwe
kulasimanga esingenziwa yilaba abantu ababusayo sebephelelwe ngamacebo abangakwenza nje ludlame lonlolo lokube befaka induku ebantwini beyekela abantu belamba bona besidla kahle phelile izwe lelo ungalibheka kahle unganelizwe leliyana ongathi kumele ligeziswe ke lihlanjululwe legazi lonalela abalichithayo bona abaphethe umbuso imimoya yabantu ezulazulayo abayifaka emangcwabeni ungathi balomnyama lelizwe lilomnyama kumele kuntshintshe izandla kuntshintshe indlela okwenziwa ngayo kube becela uxolo ebantwini kuye kubethe umoya omutsha kuleli lizwe akulasimanga abangalwenza abaphelele ngamacebo laba ba
umnumzana Dinizulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Ku-Live Talk kuhlelo lwe-Diaspora Forum namhlanje sixoxa lezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni atshiyeneyo sisizwa ukuthi ziphathisa njani izihlobo zazo ebunzimeni bonke lobo obuselizweni. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Kwezi phela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe umuntu oyedwa edolobheni leJakarta kwele Indonesia lamhlanje ngemva kokuqhamuka kokulwisana phakathi kwabasekeli baka Prabowo Subianto yena onke waba ngumkhokheli webutho onqotshe kukhetho lusanda kwenziwa la bezomvikela. Abadabuka eZimbabwe labemazweni atshiyeneyo bakhangelelwe ukubuthana eChicago khonapha eMelika ngempela viki embukisweni weZime Expo owenziwa minyaka yonke ngesikhathi sekhefu lokukhumbula amaqhawe kwele Melika eleMemorial Weekend. Umbukiso lo oqala ngolwesihlanu ugqitshwe ngesonto ngokubukisa amabhizimusi ukuphana amacebo okubumba lokuvuselela amabhizimusi ukuvula amabhizimusi eZimbabwe okulibazisana njalo lokukhuthaza ubudlelwano obuphezulu phakathi kwezizalwane zeZimbabwe isemazweni achiyeneyo. Omunye wabaqondisi bezime Expo umnumzana Quiet Ncube uthi kunengi okwenziwa embukisweni lo osuleminyaka engamachumi amabili.
Izime Expo isinamachumi amabili siyiqalile. Sisilesikhathi sibi lapha eAmerica. Sayiqalisa ibizwa ithiwa iZim Expo, iZimbabwe Exposition, yayilolunye ugatsha lwesibili olwe-social oluqondene lokuncedisa abantu abadinga uncedo ngezimali kumbe okunye nje okudingekayo ukusiza abantu esiphila laba beZimbabwe. Kodwa sacina sikufaka lokho eceleni, iZim Expo yasala ijonge ezamabhizinisi ukuncedisa abantu abafuna ukuqalisa amabhizinisi lapha e-America, lalabo abalamabhizinisi amancane sizama ukuthi sidinge indlela yokuthi sibancedise. Yiyo injongo eyenza ukuthi sisungule inhlangano lethwa iZim Expo. Siyenza kanye ngomnyaka ngeholiday lethwa i-Memorial Weekend eka-May. Sihlangana emadolobheni achiyeneyo, kasihlangana idolobho linye, umnyaka ngomnyaka siyantshintsha.
Yes, singathi ke okwamanje lubhekise ngaphi nxa sikhangela iZim Expo?
Iyantshintsha kusiya ngomnyaka, but injongo yethu yilokhu ingantshintshanga. Izinto esizenza iminyaka yonke ziyafana. Sizama ukuthi kube ngcono umnyaka ngomnyaka, kweminye iminyaka kuyala, kweminye iminyaka senza kuhle. Izinto eziqhakathekileyo esizenzayo yikuthuthukisa amabhizinisi akhona apha e-America. Amanye amabhizinisi eZimbabwe ayabuya esiza khona ngapha ezotshengisa lokho abakwenzayo behlose ukuthi kumbe banga-attract-a amaZimbabwe angapha ukuthi laba babone ukuthi kukhona abangakwenza ekhaya. Okunye sikwenzayo yilokhu i-beauty pageant, yiyo ekhanya abantu beyithakazelela kakhulu. Bese kusiza ibhola inguqu kumlethi unobhutshuzwayo. Hayi, ibhola layo ngeyinye abantu abayithandayo kakhulu leyo besiyenza ngesonto. Kulamaqembu abuyayo ezodlala vele endaweni ezijiyeneyo khona apha e-America. Bese kusithi laba abawinileyo siyabanika kumklomelo nenkomitsho leminye imklomelo enjengemali yokunye okuthile.
Pho ke nxa sukhangela ukusungulwa kwayo iZim Expo lalokhu eselakwenza eminyakeni engamachumi amabili lawa, ubona ngani eselakubona ukuthi lakuzuza kukho konke lokhu kungabe kuyini?
Khathesi kasisadingi ukuthi sibhale izincwadi, sihlale emafonini, sifonela abantu, ngoba amaZimbabweni bonke jikelele, abanye bazela eCanada, abanye bazela phesheya e-England, belanda iZim Expo. Kasisadingi ukuthi si-advertise njengalokho esasikwenza kudala, ngoba yinto esisaziwa. Sebebuza kuphela ukuthi ingaphi lo nyaka. Sesiyifaka emaphepheni, siyifaka kubo-Facebook, siyifake kubo-Instagram. Sebeyazi i-program ivele, sebejayele. Asebekudinga kuphela ukuthi lo nyaka ingaphi. Lo nyaka silapha e-Chicago, e-Illinois.
Umnumzana Quiet Ncube ngumqondisi weZim Expo. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukhethwe lidale lephalamende namuhla ukuthi aqhubeke kulesi sikhundla okweminye njalo iminyaka emihlanu. Kubika uBenedictine Hlapho.
Umnumzana Cyril Ramaphosa unqobela ukhetho kungela ophikisayo okuyinto elethe njabulo lompululo omkhulu edale leParliament.
Yes, I do accept the nomination.
Isekelo sombuso kwele South Africa sithi uZulu votela amalunga edale leParliament. Ibandla lithola amavoti amaningi yilo eliba libandla elibusayo. Amalunga edala leParliament emhlanganweni wabo wokuqala eParliament yibo-ke abakhetha umongameli. Amalunga edala leParliament enja lawo ahle agcotshwa lamhlanje ukuqala umsebenzi engakakhethi umongameli. I-ANC yiyo elamalunga amaningi kuleli dale, ilandelwa iDemocratic Alliance kuze i-Economic Freedom Fighters bese kusiza amabandla amancane. Ezikhundleni zedala leParliament ezibalisa usomlomo lomsekeli wakhe, i-ANC yiyo njalo enqobileyo. Nomanje izalwane zeZimbabwe zingaphathekanga ekuvoteni okusanda kwenziwa ukuthi yiliphi ibandla elibusayo, ngubani umongameli kanye losomlomo weParliament kuqakatheke kakhulu ngoba kuthinta impilo yabo yansuku zonke elizweni. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqawuthi Mabena uthi ukukhethwa kwaRamaphosa kubachiya belethemba lokuthi ezomnotho zizaduduka baqhubeke besebenza.
Siyakwazi ke ukuthi lapha eSouth Africa kunabazalwane zaseZimbabwe ezihlala lapha eSouth Africa lazo ezihlutshwa ngumsebenzi. Cabanga ukuthi ukuba namathuba emsebenzi eSouth Africa kuza kwenza lezi zalwane ezilapha eSouth Africa ukuthi zithole umsebenzi, kakhulu lezi izizalwane ezivunyelwe ukuthi zihlale eSouth Africa.
Isinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi bebesesabela ukuthi ANC ingakhutha ugatsha kuza kungena ibandla elizonda abakwamanye amazwe.
Mina ngizizwa ngilokujabula okukhulu lethemba elikhulu ukuthi manje lamaphaphu ami asehleli phansi. Njalo ngilokuzethemba okukhulu ukuthi inhlelo zami ebengilokwethuka ukuthi mangabe umbuso uthethwe liqembu eliphikisayo, vele bese ngisazi kahle ukuthi kuphelele ngathi siyaxotshwa lapha sibuyele ekuhluphekeni. Ngiyamthanda lo baba njalo ngiyamthemba uRamaphosa.
Kusenjalo kulamalunga lelidale angebandla le-ANC akuqela obengumsekeli kamnumzana Ramaphosa kungakaqhutshwa ukhetho, umnumzana David Mabuza abangasagcotshwanga ngoba besithi bafuna ukugeza amagama abo kunsolo zenkohlakalo ababhekane lazo. Ezincwadi zithi-ke lesi sibonelo sokuthi uhulumende kaRamaphosa akazukuvumela inkohlakalo okulinathelo abathi liqakatheke kakhulu kuntuthuko yezomnotho. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kube lokuqaqhazela lokuphithizela okukhulu esikolo seMangubo Primary ePlumtree emangweni wakoMadlambuzi namuhla, lapho abantwana benza izifundo zika grade 0 abaphose bafike amashumi amathathu. Abaqale khona ukuhlanza ngemva kokudla intanga zesihlahla seJatrofa. Abantwana laba baphange bagijinyiselwa esibhedlela sakoHingwe lapho abafike belatshwa khona basebekhululwa, ngokutsho komunye umongi ongafunanga ukubethwa ngegama. Sixoxele odokotela Elophi Sibanda, yena othi isihlahla seJatrofa siyingozi njalo kasimelanga sidliwe.
Intanga zeJatrofa zile poison ela ezilayo, ziyingozi kakhulu, azifanelanga ukuthi zidliwe zinjalo. Ngoba laphana siyabe singamafutha, sikhama amafutha. Ungadla amafutha lana kuyafanana nokudla amafutha kunatidizili, ngoba ukukhanywa kuJatrofa yini amafutha. Amafutha lawo ayenelisa umsebenzisa ezimodeni kuma-engine. So ukudla zinjalo zingaproseswanga kuyingozi, akufanelanga kwenziwe, akufanelanga kwenziwe.
Ngamanye amazwi dokotela uthi ziyadliwa intanga zeJatrofa kodwa kazidliwa ziluhlaza.
Azimelanga zidliwe baba, azimelanga zidliwe. Ziyaproseswa ye for different reasons, kodwa ukuthi zidliwe zibe yikudla akulunganga.
Abazali labantwana kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Into le ngikhanya yenzakala esikolo, ngakho abantu abagcina abantwana labo ngamateacher kufanele babazise ukuthi kulohlupho olunjalo. Emakhaya abadala labo bazise abantwana ukuthi akubanjwa, akuthandi, akuthathwa, lokho akudliwa. So abazali lama teacher ayibo akhangela abantwana laba abeso school. Njalo umkhuhlane oyaba khona ovamileyo ikho ukukhipha ukuhlanza. Lokho kuyagcina kusibangela i-dehydration, ukuphela kwamanzi emzimbeni. Umntwana abe weak.
Nxa uthe wazidla lezo ntanga kodwa wakuthola ukwelatshwa njengabantwana bakomangubo laba uyaphola nje ubasesimene.
Siyaxolisa kwanelo livalelisayo ngentungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.